Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kunyana 28, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yeZimbabwe yotarisirwa kuzeiwa nevamwe vatungamiri veSADC mushure memusangano weTroika wakaitwa neZuro. Mitengo yezvinhu yotanga kuwedzera zvakanyanya zvepakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Hurumende inoti iri kurerutsa mitemo munyaya dzekuburiswa kwemashoko, asi vamwe vachiti rwendo ruchiri rurefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kutarisirwa kuendesa gwaro reongororo yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe kune vamwe vatungamiri veSADC, kusanganisira sachigaro vacho vaJoao Lourenco vanova mutungamiri weAngola. Izvi zvaziviswa nevamwe vari kumuzinda weSADC kuCameroon varamba kutaurwa nemazita sezvo vasiri kubvumidzwa kutaura nevatori venhau pari zvino. Nyaya yeZimbabwe yapawo kusawirirana kwakanyanya mudunhu zvikuru pakati peZambia neZimbabwe. Zambia, sachigaro weTroika on Defense, ndiyo inosarudza masachigaro ose anotungamira kuongororwa kwesarudzo mudunhu kusvika gore rinouya. Nyika mbiri idzi dzave kukandirana makobvu nematete uye vamwe vachityisidzirwa nerufu zvikuru vekuZambia, kusanganisira vaHichilema. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi.
Ini ndinoona sokuti hapana chinyuwani kana kuti chatingati chitsva chaitarisirwa naanyone, kuda ungava uri muno muZimbabwe kana kune imwe nyika, ingava muno muSadari kana mhiri kwamakungwa. Nyaya yanga iripo yaiva yokuti kana vanhu vaita basa ravo vanotarisa kuti zvatakaita basa redu rakafamba sei, pane panoda kugadzurudzwa here, pane panoda here kuti tiipewo pfungwa kuveZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzichange dzichazoita maelections.
Munoreve apa vatogare pi, munoti musangano uyu wanga usina kukosha?
It was a routine program, a routine meeting, and they did that, and I'm happy that after vagara pasi vakatora mukana wokukorokotedza Zimbabwe, kukorokotedza president vedu vamunangagwa pamusoro pokuita maelections murunyararo zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe.
Asikavatogare pima sangano akawanda vanopikisa munyika vanorwira kodzero dzevanhu vose vari kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka.
Ndoda kuti panyatsonzwisisika kuti kana tichitarisa vamwe vanga vachingotaura vava vachizvitaurira ivo pachavo, asi seSADC sevazhinji vakanga varimo munyaya yemaelections iwaya vachiona zvaiitika, zvinova izvo zvavanofanira kuita, kuona yatingati observation, vakaona tichiita maelections edu murunyararo.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, avanoti vakatumira nhumwa kuSADC musangano uyu usati waitwa. Vanotiwo vave kutenderera matunhu ose kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pesarudzo dzavanoti dzakabiridzwa idzi.
Tiri kusangana nevana veZimbabwe, varidzi veZimbabwe, macitizens emuZimbabwe vanova vanoziva zvakaitika nezvinofanira kuitika. Saka tokubvunza kuti chii chakaitika mumatunhu, vachitiudza kuti takahwinha zvine musindo asi pakapirwawo zvine musindo. Ndo mashoko atakanzwa kwese kwataenda, Mashonaland Province, Central, West, charamba chitenderera kuti patinonopedza chikamu chinenge chifanira kuva nedonho nedonzo kana kuti zano rekuti chinofamba.
Makambotaurawo here neveUnited Nations kana ivo veAfrican Union neSADC nezvekupambwa nekuitwa kafira mberi kunonzi kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevasori?
Zvose izvi takazvikanda zviri munzeve dzavo, zviri pamatafura avo, zviri mumadziso avo, nokuti tinonyorerata vazhinja tichivaudza tine madhokumendi atinawo ezvinoitika zuva nezuva pasi rose, zvinoitika zuva nezuva munyika medu, zvinobva zvaenda pasi rose. Mazuva ano hakuna chinogona kuitwa munhu akawanda nekuda kwokuti kwaane tekinoloji.
Ko, vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo, asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reform. Todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika tingazvigadzira sei, kuvaka mabhiridji nedzimwe nyika, maeconomic reforms. Todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reforms, electoral reforms.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoongorora mamiriro ezvinhu munyika reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti zvekudya nezvimwe zvinodiwa kuti vanhu vararame zvakwira mitengo muZimbabwe, zvinova zvasiya vanhu vakawanda munyika vachitambura. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi, mukuru anoona nezvetsvakiridzo yemamiriro akaita zvinhu kuZimstat, amai Mationesa Piri, vati zvinhu zvakakwira mitengo zvakanyanya kana zvichienzaniswa nenguva ino gore rapera.
Makwiriro emitengo yezvinhu tichitarisa mwedzi waSeptemba, Septemba wegore rino naSeptemba wegore rapera muna 2022, tinoona kuti mitengo yezvinhu yakakwira nezvikamu 18.4%.
Amai Piri vatiwo mari yave kudiwa pamunhu mumwe chete kuti ararame zvakanaka pasvondo yakati kwirei kana zvichienzaniswa neyaidiwa nemunhu mumwedzi wadarika wanyamavhuvhu.
Takatarisa zvine chekuita nechikafu, tozotorazve zvimwe zvisinei nechikafu tozvibatanidza kuti munhu iyeye ange achinzi ari kurarama zviri nani. Muna Septemba 2023 ainge achishandisa mari inosvika iyo $95,463 iri mari yedu yemuno muZimbabwe. Tikada kuzotarisa nezvemwedzi wapfuura, wakanga wapfuura waAugust zvakare wegore rino, munhu mumwe chete iyeye akanga achitariswa kunge ashandisa $91,063, zvichireva izvo kuti pane kuwedzera kwakaita pamari ingadikanwa nemunhu mumwe chete kuti akwanise kunge achirarama, takatarisana nezvechikafu nezvimwe zvisiri zvechikafu.
Zvimwe zvabuda pamusangano nevatori venhau uyu ndezvekuti pane mukaha mukuru pakati pemari yakapinda munyika mumwedzi wanyamavhuvhu mushure mekutengeserana nedzimwe nyika, iyo yanzi yaiva shoma nezvikamu zvishanu nezviga zvina kubva muzana kana kuti 5.4% pane mari yakabuditswa neZimbabwe ichitenga zvinhu kune dzimwe nyika. Sachigaro wekomishini inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, vamutokozisi Nkosi, vanoti zvabuditswa neZimstat izvi zvinoratidza kuti vatengi vari kutsva kumusana nekudumbu.
Mari inowanikwa nevatengi yakushaya basa. Kurarama kwavakuita vatengi kwakwekungwavha-ngwavha kwekuti havasina zororo.
Vankosi vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kupindira nekukasika kugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu iyi. Asi mukuru wekambani yeBullion Group International uyewo vachiongorora nyaya dzezveupfumi hwenyika varivo chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vanoti kunyange paine kukwira kwemitengo kwaitika vanhu havafaniri kunyanya kuvhunduka
dzinenge dzingori nyaya dzinenge dzichigadzirisika dzinenge dzichiitika saka hazvizvi zvinhu zviri kuratidza kuti government or maauthorities ari kukurirwa
asi imwewo nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yephoenix zimbabwe muzvare happiness zengeni vanoti kupera simba kwemari munyika ndiko kuri kukonzeresa matambudziko ari kusanganikwa nawo muupfumi hwenyika
izvi zviri waring nokuti hurumende yanga ichiti izvozvo inotarisira kuti pakukwera pegore mutengo yemuno muzimbabwe inofanira kunge iri between 1-2% asi kana yakukwira kudai zvinova zvinonetsa kuti vasangane netageti yavo
Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube asi vanga vasiri kudavira mbozhanhare yavo zvimwezvo nagavhuna webhanga guru renyika reRBZ vaJohn Mangudya asiwo vamwe vanoongorora nyaya dzezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe kana ichiti zvinhu munyika zvakagadzikana ivo vanhu vakawanda kunyanya vari kumaruwa vari kunonga svosve nemuromo vachitaura kuUnited Nations svondo rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukura kudarika nyika dzose dzemusadhak mumakore matatu adarika asi vanopikisa vanoti muromo wagara uzarirwe nerwizi nezuro chikamu cheRBZ cheMonetary Policy Committee chakaita musangano wekuedza kubuda nenzira dzekudzikamisa upfumi hwenyika uye zvakabuda mumusangano uyu zviri kutarisirwa kuziviswa chero nguva ipi zvayo ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekuti vanhu vava nekodzero yekuti vatsvage uye kuwaniswa pamwe nekupawo vamwe mashoko zviri nyore kana kuti universal access to information. Iyi kodzero yevanhu yekuti vataure pasina kumbunyikidzwa kana kuti freedom of speech. Munyika hamuna hamo kuwirirana kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa kodzero iyi here. Taboka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko Dr. Jan van Muswere ndivo vange vari munyarikani pachirongwa chekucherechedza zuva iri muHarare nhasi. VaMuswere vaudza vatori venhau kuti hurumende yaita zvakawanda.
In order to enhance access to information, the government of Zimbabwe, led by His Excellency President Edi Mnangagwa.
Pasi pehurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kuti Second Republic, pane zvaitwa zvakawanda kuwandudza nyaya dzekuburiswa kwemashoko kuti vanhu vakwanise kuwana mashoko zviri nyore. Hurumende yabudirirawo kuchinja mitemo yakawanda kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kuwanisa vanhu mashoko akakosha.
Vaendererawo mberi vachiti vari kupa mukana vakawanda kuti vapinde munyaya dzekutepfenyura.
And the opening up of the media licensing framework for new players.
Pavandudzwawo zvakare nyaya yekupa vanhu maresinesi ekuti vatange kutepfenyura zvapamikana kune vakawanda kuti vakwanise kuvhura makambani ekutepfenyura pamwe nemapepa nawo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinorira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vatenda kuti pane zvimwe zvachinja.
Kunyangwe zvazvo hurumende yakaunza mutemo unowandudza nyaya dzekuwanikwa kwemashoko unonzi Freedom of Information Act, tinovatenda zvikuru nekuita kwavakaita kudaro nekuti zvakukwanisika kuti vagari vanove muZimbabwe vakwanise kukumbira mashoko avanenge vachida kumapazi akasiyana siyana zviri pamutemo vopiwa kana vachinge vanyimwa vaanewo matanho avangakwanisa kutora kuti vange vachipiwa mashoko iwayaya. Zvinhu zvakadai zvakanga zvisingaitiki pachine mutemo weIPA.
Asi vatiwo hurumende yakapa nerudyi ikatora neruboshwe.
Asi zvakarewo tinotiwo kwakazouyawo mitemo yakaita sana Cyber and Data Protection Act iyo inotora zvakanaka zvakanga zvaitwa nehurumende. Ndofunga munoziva kuti pamutemo weCyber and Data Protection Act inyaya inosungisa kufambisa mashoko enhema. Nekudaro tinoti zvinhu zvakadaro zvinotyisidzira vanhu kuti vasange vachikwanisa kutaura vakasununguka naizvozvo zvichizokanganisa kufamba kwemashoko.
Senator Ishmael Joe, avo vanomirira vakaremara, vanoti mamwe matambudziko avari kusangana nawo anoda kugadziriswa.
Kana pane mukaa wekuti munhu anenge asingagonisani hard of hearing, panokwanisa kuva nekunetseka kuti asawana information yakakwana in accessible format yakaita sekuti sign language kana kuti audio kana kuti large print kana braille.
Vatiwo
zvinhu zvakawanda zvinenge zvisiri maaccessible formats, manewspaper averengeki nevanhu vamwe vane urema hwakasiyana-siyana, uyezve havamawani zviri nyore. Sokuenzaniso kuti ukada kuti izvezvi zvindiwane zvinhu zvinyorwa zvinenge zviri mubrail, ndingatofanira kuti nditsvake kwokunodini, kwokunonyoresa samwe. Izvezvi kana ndiri senator, handikwanisi kuwana answered iri mubrail kana kuti iri mularge print kana kuti iri muaudio.
Musi wa 28 Gunyana gore rega rega pasi rose rinocherechedza zuva reInternational Day for Universal Access to Information. UNESCO ndiyo yakatanga kucherechedza zuva iri muna 2015 United Nations General Assembly ikazoritambira zviri pamutemo muna 2019. Dingindira regore rino rakanangana nekutarisa kukosha kwemadande mutande mukuwanisa vanhu ruzivo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Botswana yawandudza mutemo wevapoteri weRefugee Recognition and Control Act wa1968 muchiti kuchabvumidza vapoteri kuti vakwanise kubuda vachinotsvaga mabasa kunze kwekamba dzavanochengeterwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nhasi negurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machana Shamukoni pamusangano wavaita nevapoteri pakamba yeDuku Refugee Camp iyo iri chinhambwe chemakiromita 100 kumadokero eguta reFrancis Town. Vashamukuni vati chiitiko ichi chichapa vapoteri mukana wekubuda mukamba vachinotsvaga mabasa nemikana yekuita mabhizinesi. Izvo zvichabatsira kuti vakwanise kuzvimirira sezvo ruzhinji rwanga rwojano kodzo zvironda pamuzinda wevapoteri uyu.
Kuchengeta vapoteri mutoro unorema kwazo. Isuwo sehurumende yeBotswana tine dambudziko guru remari zvekuti tiri kutotadza kufambisa zvirongwa zvenyika. Saka vapoteri vanokumbira mvumo kubva kuvakuru vepakamba kuti vabude kuitira kuti vanotsvage mabasa kana mimwe mikana yekuti vakwanise kuzviriritira.
Vati danho iri ratorwa nehurumende yavo kuitira kuti nyika iyenderane nemutemo wepasi rese wekuremekedza kodzero dzevapoteri. Hurumende yeBotswana yanga isingabvumidze kuti vapoteri vabude-bude mukamba kuti vaende kunotsvaga mabasa. Urongwa uhu hwagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika 345 kana kuti 345 zvakasara mupoteri pamuzinda wemushure mekunge vamwe vadzoserwa kumusha pakati pemakore mana kana mashanu apfuura. Mumwe wevapoteri vanobva kuZimbabwe agamuchira urongwa uhu ndiamai Patience Takauna, avo vanova zvesachigaro wekomiti inoongorora kuchengetedzwa kwevapoteri paDuku Refugee Camp. Vati rusununguko rwekuzvishandira runounza kuzvimirira pane kumirira rubatsiro runobva kumasangano akaita seUnited Nations High Commissioner for Refugees kana hurumende yeBotswana.
Zvinoreva kuti zvinoreva kusununguka kuti vanogona kuzviraramirawo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muupoteri pamuzinda uyu vaLazarus Tinarwo vaudza Studio 7 kuti vamwe vapoteri veZimbabwe vangadai vasina kudzokera kumusha uko kwakaberekera ingwe dai chirongwa ichi chakaparurwa mumakore apfuura.
Dai zvakatanga kudhara zvinhu zvakawanda zvava zvachinjei hazvo papasina maration anga achinja iwanga arijusa nekuti nange pane mamwe matype of rations ataiona tisiri kusvika takati akunotoenda zvimwe zvinhu zvacho tatatazviwane nenzira yatatichiwana naye.
Mukuru muofisi yaUNHCR Botswana vamadhodha nasha vanoti vatambira urongwa uhu sezvo vange voshomekerwa nezvokubatsira nazvo vapoteri ava.
Yeah, that indeed,
izvi zvichapa kuti vapoteri vakwanise kuzviriritira kubatikira uye kuzvimiririra zvichaitawo kuti vapoteri vapiwe mhinduro dzakasimba nenguva vanhu vasina kutya vangazonyimwa zvikwanisiro zvakafanana nechikafu kana vakada kuita pamuromo.
United Nations inoti iri kutadza kuunganidza mari inosvika mamiriyoni mazana manomwe madhora ekuAmerica kana kuti $700 million yekubatsira nayo vapoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Gabon akasarudzwa nemauto akabvuta masimba vaRaymond Ndong Sima vanoti zvirango zviri kutemerwa nyika yavo zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi uye zvichapa kuti urongwa hwekudzosera masimba kuvanhu hunetse. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica nezuro vakaita gakava kana kuti debate kwemaava maviri. Asi vari kutungamira mune ongororo dziri kuitwa kana kuti opinion polls vaDonald Trump vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica havana kupinda mugakava iri. Gakava iri raitarisa nyaya dzezveupfumi uye kudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Kuzeiwa kwenyaya yesarudzo dzakaitwa munyika mwedzi wapera pamisangano miviri yakaitwa nemapoka esadik nezuro kuri kuonekwa nevamwe senhano huru kwazvo mukuedza kugadzirisa gakava rakasimudzwa nesarudzo idzi, vamwe vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka asi vamwe vachiti dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, vanove ndiwo sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation nezuro vakakokera pamadande mutande musangano wechimbi chimbi kana kuti Extraordinary SADC Troika kuti vazeye nyaya yesarudzo dzichangopera muZimbabwe uye mamiriro akaita zvino muDRC umo mune hondo. Musangano uyu wakauya mumashure memumwe musangano wemakurukota yemusadik weExtraordinary Council of Ministers uyo unonzi wakaziya zvakare nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu rekuBritain Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei danho reSADC iri.
Nyaya yeZimbabwe haina kuzeiwa as a topic of the agenda. Yakangotaurwa in passing. Nyaya dzakanga dzichitaurwa yakanga iri nyaya yemamiriro yatingati security situation kuDRC. Vakataurawo zvakare kugadzirisiwa kuri kuitwa sarudzo yekuEswatini yairi Swaziland. YeZimbabwe yakangosvikawo semubvunzo apo neapo. Uye zvichada tinyanye kuona ndechekuti musangano uyu it was a virtual meeting. Vakasangana tinangodere paZoom kana pazvizvitiziti. Saka nyaya yeZimbabwe haina kunyanya kuva dambudziko. Sarudzo yeZimbabwe yakatopera. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe akatogadzwa. Vanopikisa vemuZimbabwe havana kumisa kugadzwa kwake. Saka vakabva vaisa SADC pachidanho chakaoma chekuti kana tikakurukura hakuna kwazvinosvika.
Regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora.
Isusu, we welcome this big step taken by SADC to put the Zimbabwe's electoral dispute firmly back on the agenda of SADC. Tinoziziva kuti zvazvakaitwa izvozvo zvakatsamwisa vamwe vedu. Zanu PF yanga ichiedza nepainogona kuti SADC isataure nyaya iyoyo pamusangano uri kuteera. Makavanzwa vachitaura vatauriri vayo vachiti nyaya yeZimbabwe ichatozoenda kuSADC gore rinouya, ndozvavanga vachinamata. Asi isu tinofara kuti SADC yakaona kuti zvakakosha kuti itaure nyaya yeZimbabwe, nekuti iyo SADC yoga yakatozviona kuti tsarudzo dzakaitwa kuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka. Tsarudzo idzodzo dzinofanira kudzokorodzwa.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navadzokora hanzi iko kutongokurukurwa kwenyaya iyi kwatopa imwe tarisiro kune vanopikisa. Munoti
kungova kuda kufadzana nezviwiti pamuromo. Nyaya haina kukurukurwa semafungiro ari kuita veTCCC kana kuti semere mere yanga iri kukonzerwa nevanotsigira TCCC, vatsigiri vayo nevamwe vavange mapata akasiyana siyana. Hakuna sarudzo itsva ichaitwa. Kudzokorodzwa kwesarudzo kunongoitwa chete kana nyika iyoyo yatendera zviri pamutemo payo kuti paitwe sarudzo itsva. Saka sarudzo haingoitwa nekuti pane ari kuchema kana kugunun'una.
Vadzokora, tinoonawo kuti nyangwe SADC iri kunzi yakakurukura nyaya yeZimbabwe, pachine urongwa hunotarisirwa zvakare kuti nyaya iyo inge ichizosvika kune zvese zvamunotarisira.
Aiwa, isu tinongoramba tichiti hazvina kunaka kuti nyika dziite basa rekupira sarudzo dzoregererwa. Ndosaka muchizoona pasi rose kuchipedzisira kwaane hondo, vanhu vaakuita makakatanwa, vanhu vaakurovana bata mupfupi bata murefu. Inyaya yekuti nyika dzinenge dzichiregedzwa dzichiita zvisina kunaka. Saka ini ndiri kuona kuti SADC yazvionawo izvozvo. Makore esaya ZANU PF yaibira sarudzo, ana SADC vachitarisa kurutivi, dzimwe nyika dzichitarisa kurutivi. Asi iko zvino taona kuti SADC yachinja maitiro. Chakachenjedza ndechakatanga, hatisi kuda unity government, rapaite transitional authority igadzirise zvinogadziriswa kuti paite mareforms tochipinda musarudzo dzakanaka dzinoitwa nevana veZimbabwe vakasununguka.
Tinotenda. Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza. Tivhare chirongwa. Pindurai tinzwe Dr. Mavhaza.
Chekutanga ndechekuti hakuna chichaitika apa. Ndoramba ndakatsika ipapo. Badiro ZANU PF, vadzokora navajonga, badiro ZANU PF rakabvuma kuti ngatiitei sarudzo itsva, asi tinoiita 2028. Saka hatina kuramba sarudzo itsva, asi toita 2028. Saka vadzokora ngavazive izvozvo, tiri kuda sarudzo asi tumira 228, makore mashanu akatarwa nebumbiro remutemo apfuura.
Regai tinzwe vadzokora vapete chirongwa. Vadzokora, zvamuri kutarisira zvakaramba, zvii zvimwe zvingatarisirwa kubva kubato renyu?
Aiwa, ko inenge isiri nyaya yebato, inenge isiri nyaya yeTCCC, inenge isiri nyaya yaPresident Chamisa, inyaya yevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakamirira vari kuona kuti zvinhu zviri kufamba sei kuSADC ikoko. ZANU PF ikaramba yakaomesa musoro, ichazoona kuti haina kungwara, nekuti isu sevana veZimbabwe taneta, hatichada kuramba tichitambudzwa nevanhu vashoma-shoma. Tisu takawanda, saka tichaona zvekuita sevana veZimbabwe. Tine kodzero yekupinda mumugwagwa tichiratidzira kwese kwese.
Avanga vari chisachigaro webato reTCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavhaza. Vaviri ava vanga vachitaura parunhare muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na8 PM, apo tine hurukuro nemadzimai nezvenyaya yekuti vari kukwanisa here kuwaniswa mikana muhurumende, tichitarisa kudomwa kwemakurukota uye gweta guru rehurumende rechidzimai rekutanga amai Virginia Mabhiza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yeZimbabwe yotarisirwa kuzeiwa nevamwe vatungamiri vemuSADC mushure memusangano wetroika wakaitwa neZuro. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Tavoka Ncube.